Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri, tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera zvita 23/2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove mukuru wemauto vaConstantino Guveya Chiwenga pamwe navaKembo Mohadi vanodomwa sevatevedzeri vemutungamiriri weZANU PF munongedzo mukuru wekuti vaviri ava vachaitwa vatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Madzimai vanoti zororo rekisimusi regore rino rakavaomera zvikuru zvichienzaniswa nemamwe makore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vadoma vaConstantino Guveya Chiwenga navaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo mubato reZANU PF. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vaMnangagwa vakura nzira yevaviri ava kuti vaitwe vatevedzeri vemutungamiriri wenyika muhurumende. Mutori wedu wenyaya Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mashoko aburitswa nemutauriro wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba anoti vaMnangagwa nhasi vadoma vaimbova mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo mubato reZANU PF uye vaviri ava vatotanga basa nhasi. VaChiwenga navaMohadi ndo vave vanyori vechipiri mubato reZANU PF zvichitevera kudomwa kwavaitwa navaMnangagwa sevatevedzeri vavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaVivid Gwede vanoti kudomwa kwavaChiwenga semutevedzeri wavaMnangagwa hakukodzeri pakatariswa zvakaitwa navaChiwenga pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro.
Hapana anopokana nenyaya yekuti vaChiwenga chizvarwa chemuZimbabwe chinokodzerawo kunge chichiwana zvinzimbo kana kuti zveutungamiriri zvakasiyana siyana, asi kuti pane nhoroondo yazosvika kuti vaChiwenga vave ivo vanoiswa pachigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Izvi nhoroondo yatinayo ndeyekuti masoja kana kuti mauto ndiwo atungamira kuchinjwa kwehurumende vachizoveze ivo vanhu vanozotora zvinzvimbo mushure mekunge paitika zvakaita seizvozvo izvo. Zvinhu zvisina kuti tsarukanei kana takutarisa kuti chakanaka kana kuti chinotenderwa neconstitution yedu ndechekuti ngativei negovernment kana kuti hurumende inotungamirwa nevanhu vasiri mauto kana kuti civilian government. Kana mauto achida kunge achiuya politics ngauye zvavo akumura hanzu dzavo zvechiuto vouye, asi kuti vasatanga vashandisa hanzu dzechiuto kubvisa hurumende iripo vozouya ivo vakumura kuti vatorezve zvinzimbo zvinenge zvabuda muhurumende iyoyo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University kumasvingo vataka vafira Zhou vati kusarudzwa kwavaChiwenga navaMohadi hakushamisi, vachiti zvichanetsa kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere sezvo vari muchiuto vazara muhurumende pamwe nemubato reZANU PF.
Kusarudzwa kwavaChiwenga navaMohadi semavice president hazvishamisiri, nokuti hurumende yavaMnangagwa inozikamwa kuti inokurudzira mawo veteran nemasoja. Saka vaMohadi tinoziva kuti iwo veteran anga ari kuzipura, vaChiwenga tinoziva kuti mukuru wavo anga ari mukuru wemauto ende ndivo vakaplay an important role kuti vaMnangagwa vange vari pachigaro. Saka tinoona kusarudzwa kwavaMohadi nekusarudzwa kwa vachiwenga zvichienderana nekubasa guru rakaitwa zvikuru nemao veterans nemauto kuti vamunangagwa vapapawa. Tichingofungawo kuti vachiwenga navamohadhi kunyange zvavo vachibva mune vechiuto vachabatsirawo kuti nyika ive nejekerere bhati kuwanda kwamauto nemao veterans zvinoita sekuti zvichanetsa kuti Zimbabwe ive nejekerere ive nedemokirasi nokuti tinoona kuti vachiprepare kuti vamunangagwa vatozombotonga zvekare mune ramangwana.
Kudomwa kwavaviri ava sevatevedzeri vavamunangagwa kwave kureva kuti zvave pachena kuti vaviri ava ndo vachaitwa vatevedzeri vavo muhurumende. Vachiwenga avo vakasiya basa semukuru wemauto vakatsiviwa navaphilip Valerius Banda ndo vakatungamira masoja kuti anokomberedza vaimbo vamutungamiriri wenyika varobert Mugabe, zvakazoita kuti vamugabe vazosiya basa chinzvimbo chavo chikatorwa navamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba, avo vaburitsa chiziviso chokudomwa kwavachiwenga navamuhadhi, vati vaviri ava vadomwa pachitevedzwa bumbiro rebato rezanu PF. VaCharamba vati sezvo vari mutauriri wemutungamiriri wenyika, vakumbirwa kuti vaburitse mashoko aya navamunangagwa mbune, zvisinei kuti harisi basa rehurumende. Vanofanirwa kunge vaburitsa mashoko aya ndiva Simon Kaya Moyo, avo takundikana kubata. Ngatinzwei vaCharamba vachitaura.
Ndotanga nekuti ndinyatsodudzira zvakati chitiki. Mashoko atabuditsa nhasi abuditswa nemukuru wemusangano wezanu PF. VaChiwenga vadomwa semutevedzeri wemukuru muzanu PF nemutevedzeri womunyori mukuru muzanu PF. Ndo zvimwe chete zvinavamuhadhi. Saka izvi nhano zvemumusangano. Chasaka kuti tinge tisingabuditsi zvinhano zvemuhurumende ndezvekuti chinhano chemuhurumende chinoenderana nebudo remutemo, zvichireva kuti chinofanira kududzirwa nemunhu anomiririra purezidendi kuhurumende nekabhineti kuhurumende, watinotiya chief secretary president and cabinet, vanova Dr. Meshack Tsivanda. Zvekuhurumende zvichapera zvazvo.
Madzimai anga achitaurawo vakamira parutivi vachikumbira nekushuvira kuti dai panga papindawo mumwe chete wechidzimai muchigaro ichi.
Mambira zvakaita iko zvine izvizvi pamwedzi minomwe yasara iyo izvi. Muchaona kuti tina president wemusangano ivo vamunangagwa, kouya vatevedzeri vavo vaviri veva vachiwenga navamuhadhi. Danho rechitatu kubva pavatatu vanda kupai ava ndeve chinzvimbo chinonzi chanational chairperson. Kana makateerera mashoko akabuda mavhiki yapfuura, chidanho ichocho icho chabatwa nemudzimai muzvare muchinguri. Mapaona mudzimai kauyo. Zvichireva kuti kana tine chansera yatinoti presidium, tabata ivo vakuru venyika nemusangano, tikabata vatevedzeri vavo padanho rechitatu, tava nemudzimai uyu. Zvichireva kuti hongu havasi pachidanho chevo chevatevedzeri vemukuru wenyika, asi vari muyatinoti mupresidium yemusangano. Zvichireva kuti pane kunzwisiswa kuripo paukuru kuti nyangwe zvazvo tisina mukana wakakwana, zviri zvakakodzera chaizvo kuti tinge tine zwi rechidzimai mupresidium, kuitira kuti mashoko ese akacheva akanangana nevanhukadzi ange achisvika munzeve dzevari kukokera dare revezanu PF.
Totarisa chibvumirano cheunit accord cha1987 22 December icho.
Ndosaka mazoona tazoburitsa chimazwi zvitairoro tarisesekedza pamberi. Zvakanangana nechibvumirano cha87 22 December zvichireva kuti tazadziswa kupindura mubvunzo.
Avo vanga vari munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko uye vari mutauriri wavamunangagwa muhurumende vaGeorge Charamba vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanonoka kutenga zvinhu zvekisimusi nekuda kwekusawana mari nenguva. Uye vamwe vanga vasina nguva nekuda kwemabasa apo vakawanda vari kushaya mari kumabhangi. Eta Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari vanoti vakanonoka kuwana mari sezvo vanga vasati vatambira mari dzavo dzemihoro. Mumwe mushandi wehurumende uya anoshanda mubazi rezvemigwagwa vaAnanias Jemedza vanoti vanga vasati vatambira sezvo mari yavo yazoratidza kuti yapinda mubhanga ravo nhasi. VaJemedza vanoti nekuda kwekuti vashandi vehurumende vakawanda vatambira muzvitoro makazara uye mitsetse yekumabhanga yakakura.
Most of the people are in America and do my city. So I didn't even see what I'm doing.
Mumwe mugari vaChristopher Zembe ava vatenga zvekudya zvemhuri yavo vanoti vakatadza kutenga zvinhu zvekisimusi zvemhuri yavo sezvo vainge vari kubasa. Vazembe vanoti vapiwa mukana wekutenga sezvo vachazodzoka kubasa musi wa 27 zvita. VaJemedza vanoti gore rino zvinhu zviri nani sezvo mari dzavo dzauya vasati vatamba kisimusi uye vachiwana mari dzavo kumabhanga kunyange vari kupiwa madhora makumi mashanu pazuva chete. VaJemedza vanoti ane ganda ane nyama hazvenzani neasina. Zvichakadaro, nhasi panga paine mitsetse yakakura pamabhanga akawanda muguta rechinoi. Mabhanga akawanda anga achipa vanhu mari inoita madhora makumi mashanu kunyange vakawanda vachiti shoma kushandisa pazoro rekisimusi. VaMcDonald muzuva vanoti nyaya yemari dambudziko riri kurwadza sezvo vapiwa madhora makumi maviri kubhanga reCBZ. VaMuzuva vanoti vaifanirwa kunge vachienda kumusha asi vachatadza nekushaya mari sezvo vedzimotokari vari kuramba kuti vafambi vashandise EcoCash mukubhadhara.
Zviri kuuraya basi. Tai panonge tichitori mumaminda tichirima chiita seasi tikangomira pamabhengi. Hatina kana zvinhu zvazvo zvatiri kuita apa $20 and hapana kana chaunoita $20 iyo. And vamwe vacho havasotomboiwana futi nhasi kutongomira mulaini nekuti pamwe uchingotarisira asi nguva dzacho izvizvi hatikuzochatombosevha. Kana wanga uchifanomboenda kumamisha hauchatoende wautongonzi ari kudhorobha. Ari kudhorobha asi uda kuuya kumusha nenyaya yekuti hauna kana mari yekuenda unoenda nei. Unenge uchida kuenda unotambirwa uchovapo mari uchovasiyira kana mari yechigayo chaichaiwo.
Zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvekudya zvakaita seOK neTM zvanga zvakazara nevatengi vanga vachishandisa makadhi kubhadhara, asi vatengi vanoti zvinhu zvavo zviri kudhura kudarika kutenga nemari chaiyo. Vamwe vagari vakatumirwa mari nehama neshamwari dzavo dziri kunze kwenyika kuburikidza nemakambani akaita semukuru vatadza kuwana mari dzavo vachinzi hapana mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigori.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Madzimai vanoti zororo rekisimusi regore rino rakavaomera zvikuru zvichienzaniswa nemamwe makore sezvo vasiri kukwanisa kuzadzikisa zvinenge zvakatarisirwa nemhuri dzavo.
Madzimai akawanda anoti ari panguva yakaoma zvikuru sezvo varivo vanenge vakatarisirwa nevana kuti vasadzikise zvishuviro zvemhuri. Mumwe mudzimai anogara kumusha womufakose, amai Mishoo Matarutse, vati mhuri yavo iri kutarisira kuti vafambe kuenda kumusha asi vakati dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga ndiyo yokanganisa zvirongwa zvavo. Amai Matarutse vati mari yomusho ndo inoita kuti zvinhu zvifambe, vakati kusawanikwa kwayo kuchakarovhiringidza kisimusi yemhuri yavo. Vatiwo mabhazi anoenda kumusha kwavo ari kuramba dzimwe nzira dzekubhadhara kusara kwemari yemusho.
Zororo reChristmas semakore ese tinorigadzira zvikuru. Pati dambudziko ratinaro mwanangu nderekeshi. Hatizoti tinorikunda sei, because pane pamwe pausingakwanise kushandisa makadzi like kuenda kwatinoenda kumusha uko tichitodawo cash. Mabhazi chaiwo hamboda zvemakadhi atinoshandisa mumabhengi aya, saka hatomboziva kuti tinokunda sei. Nezoro ndakaenda kubhengi ZB ndokupiwa $20, nhasi ndofanira kutodzokerazve kunopiwa imwe $20. Handizoti ndoiwana here kana kuti inoshayikwa, saka holidhe yacho yakatodhakwa zvayo. Kana pasina cash panotonetsa, nekuti keshi ndiwo musoro wenyayazve.
Mumwe mugari wemuHarare, amai Otilia Chipandire, avo vanorarama nekutengesa, vati gore rino rakavaomera zvakanyanyisa. Amai Chipandire vanoti vaifungidzira kuti zvapava nehurumende itsva, zvinhu zvinogona kusvika kisimusi zvachinja asi hapana zvachinja. Vati kuoma kwezvinhu uku ndokuchaita kuti ivo nemhuri yavo vangotora zuva rekisimisi semamwe mazuva, vodya sezvavanodya mazuva ese sezvo vasina mari yekufadza mhuri yavo.
Gore rino zvinhu zvakatooma, hapana kana chiri kutombofamba. Bhizinesi racho harisi kutombofamba, mari hakuna, makiyu arimo mabhenga hana kana kutombopera, akangozara. Saka hii challenge yemari ndo yanyanya kutibaya, hakuna mari. Saka isisi wanhu vemurodhi tinotengesa, mavhenda anotengesa murodhi, hatina kana wari kutitengera.
Amai Chipandire vati vanofunga kuti kutochinja hurumende yeZANU-PF kuchiiswa imwe hurumende ndizvo zvingashandure upenyu hwavo.
Chifungidzira kuti hurumende zvayati wamugabe zvawakaenda zvinhu zvinenge zvaita zvinenge zviri nanhasi hapana. Bhazi ndiroro chakachinja, ndidhiraivha chete. Tokunda kutochinja hurumende yacho yese, chimboisa nyowani.
Mumwe mudzimai wechidiki, amai Rudo Choga, vatiwo kunyange hazvo vana vavo vakatarisira mbatya itsva, vava kutochengetera mari shoma yavanayo kuti vazokwanisa kudzorera vana kuchikore gore rinouya. Vati vakada kufadza mhuri yavo pakisimusi, vanozotadza kuendesa vana kuchikoro.
Zvinhu zvakaoma, hazvina kumira mushe, hakuna mari, saka tikaita zvekutsvagira vana hembe dzeChristmasi. Vana vedu vanotadza kuenda kuchikoro next year, tozova futi zvisteko zvenyika. Saka izvozvi tiri bhizi kugadzirira kuti vana vaende kuchikoro. Mari dzekuti tivatengere hembe, zviraisi raisi, zvinyamanyama hatina. Saka tiri kutongovatengera bhutsu, mainifomu zvekuti vadzoke kuchikoro next year.
Amai Elizabeth Mbwende vati kusamira zvakanaka kweupfumi kwakanganisa zororo ravo neremhuri. Amai Mbwende vati vachangobatanidza zvishoma zvavanazvo kuti mhuri yavo ifarewo pakisimusi.
Haina kunyatsomira zvakanaka because economy yedu haina kuita mushe. Saka tiri kungotiwo zvishoma zvatiinazvo tongobatanidza tirarame nemhuri. Hapana chatichanaka because keshi chaiyo hapana. Nekuti kana uine mari ndiyo inoita kuti zvese zvifambe. Pasina keshi zvinhu hazvifambi. Unoenda kubhengi unopiwa kana $50 kana $40. Isusu tiri 6 mumba tinorarama sei nemari yakadaro.
Madzimai aya atiwo ishuviro yavo kuti hurumende igadzirise matambudziko ekushayikwa kwemari munyika pamwe nekuondomoka kweupfumi kuitira kuti vakwanisewo kuriritira mhuri dzavo nekuzovawo nezororo rekisimisi riri nani gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tombonzwa kubva kuna Jonga kane Kandemiri muchikamu chake cheupenyu hwedu, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Muhurukuro yaakaita navatemba Nzounhenda, vanove munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revanhurume revarume svinurai. Tino gamchira ene mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu. Umo tino tarisa vatino sangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvezororo rekisimusi. Takanangana nevanhurume kuti zvii zvavanotarisirwawo kunge vachiita nekupa panguva yakaita seino yezororo rekisimusi. Muchirongwa chedu tabata munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano musangano revanhurume revarume svinurai vhukani madhodha vatemba nzounenda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vanzounenda.
Aiwa mufaro wangu kuve pachirongwa chimhoresa vateereri vose.
Vanzounenda, zvii zvinotarisirwawo kubva kuvanhurume panguva yakadai kumuridzawo nevadiwavawo?
Ndinofunga sevamwe vose, munhurume wose anotarisirwa kuda mhuri yake, kuda adzimai vake, kuda vana, kuda vavakidzani nekuve nezvose zvinodiwa kuti zvinge zviripo kuti vanhu vave nezororo rekrisimusi rakanaka, vachifara murunyararo mumafaro pasina mhirizhonga. I think ndochimwe chinhu chikuru ichocho chinotarisirwa kuti mufaro unofanira kunge usina chinonzi mhirizhonga pauri.
Kuuyawo nyaya yezvipiwa izvi, magifts aya, zvii zvingatarisirwa kuvanhurume?
Magifts handifungi kuti tingati pane chinhu chaicho chaicho chinofanira kutarisirwa kuti chakati, asi kuti munhu ngaatarisire chipo chinobva pasi pemwoyo wemunhu chandinokwanisa kutenga nemari dzandinenge ndinadzo. Bhozi ndikaita zvinodiwa nevanotarisira, tinopedzisira tapinda mukuba kana mukuponda vanhu kuti tizviwane. Chero ndikawana chinhu chesendi rimwe chete kana chabva kutsi kwemwoyo wangu, ndinofungidzira kuti chakakosha kukunda chinenge chatengwa nemirioni yemadhora, asi ndawana nenzira isina kunaka kana kuti ndaita zvekumanikidzira kuwana. Asi chakakosha kupa zvinobva pasi pemwoyo wako, ndonyakupa norudo nemufaro.
Ko, vanhurumewo zvamunotarisirawo kubva kumadzimai kana kumhuri dzenyu?
Tinongotarisira zvimwe chete zvinotarisirwa nevamwe. Totarisira mufaro, totarisirawo kudiwa. Tinodiwawo kudiwa, mufunge. Kudiwa chaicho zvinobva pasi pemwoyo, tichiremekedzwawo kuitira kuti zvinhu zvese zvifambe zvakadini, zvakanaka. Totamba kisimusi yedu tichipemberera kuzvarwa kwaJesu tiri pamwe chete takaungana. Ende iyoyo nyaya yekuunganidza mhuri inyaya yekuti munhu wese anofara. Ende sababa ukakwanisa kuunganidza mhuri yako mumafaro, unoita baba vane chiremerero.
Munguva yekufara iyoyi tinoonawo dzimwe mhuri vanzounenda dzichipinda mukurwisana, kupopotedzana nezvimwe zvakadaro. Madzibaba zvikuru ndo anonyanyopomerwa nyaya yekudya mari zvisina mwero dzinenge dzakananga nezvimwe zvirongwa. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya uye kuudzawo vamwe vanhurume?
Ndingangoti kupopotedzana kana kupokana kazhinji kacho kunokonzerwa nematambudziko ekushaya. Kana pasina kushaya paine kuwana, hapana anozomboti wadya mari yakawandisa, bhozi inenge isina kupera, inokwanawo vamwe. Asi chandinongokurudzira ndechekuti zvishoma zvatinenge tawana ngatidyei nedzimhuri dzedu, tisazvipfachure. Toita iye yatinoti live within your means. Usararame zvisingaenderani nehomwe yako, ende usadye nevasina kukodzera.
Vasina kukodzera apa ihama dzemurume, ihama dzemukadzi, nyatsojekesai apa.
Hama dzemurume kana dzemukadzi dzakakodzera. Asi kana zvichiita kuti ukadya navo zvinoshayisa vako chaivo vari pasi pako, vawakazvara nemudiwa wako, vanenge vasina kukodzera. Asi kana zvichikwana, idya nevose.
Mashoko amungasiyirawo vanhurume kana vanhukadzi vakateerera chirongwa chino, tichitarisa kuti mangwana rinenge riri zuva guru rekrisimusi?
Aiwa, ndoda kungoti zvangu ngativei nokupembera kwakafanira nekupembera kwakatikwanira tiri pamwe chete nedzimhuri dzedu. Tisatukane, ngatigutsikanei nezvishoma zviripo, ngatigutsikanei nerudo rwatinopiwa nevadikani vangave vana mai kana vana baba kana vana. Tigutsikane naizvozvo, mufunge tikagutsikana nezvishoma zvatinazvo, hative nekupokana, hative nemhirizhonga mudzimba. Ende naiye Jesu kwaari anotikomborera kuti tiri kupemberera zuva rekuzvarwa kwake tisina kutukana kana kurwa, tine zvishoma zvatinazvo. Iye Mwari pachake nemwanakomana wake vanozoita kuti zvitikwanire sezvavakaita pamuchato wekana wakakomborera mvura shoma shoma ikave waini yakazofidha vanhu vakawanda. Mumafaro tinowana zvakawanda kuburikidza nezvishoma zvatinenge tinazvo.
Aiwa maita basa vanzo, nenda muwe nezororo rekisimusi rakanaka negoredzva rinogutsa.
Mufaro wangu ndinotenda vakandemiri ndichishuwirawo vanhu vose kuve nezororo rakanaka.
Manga makateerera kune murongi wemisangano musangano revanhurume revarume svinurai vhukane madhodha vatemba nzounenda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndoti muve nezororo rakanaka.
Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC.
Dindindi full time ndipo matavire mumhanzi ukatonorera. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibve tatarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Vaimbove mukuru wemauto vaConstantino Guveya Chiwenga pamwe navakembo Mohadi vanodomwa sevatevedzeri vemutungamiriri weZANU PF munongedzo mukuru wekuti vaviri ava vachaitwa vatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Madzimai vanoti zororo rekisimusi regore rino rakavaomera zvikuru zvichienzaniswa nemamwe makore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana na6 AM. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva6 AM na2 PM. Tizivisei nekutitumira tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chanhasi, munokwanisa kutibatawo padande mutande redu. Website yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC.